dum. Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 27, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weKenya waWilliam Ruto vanovhura zviri pamutemo International Trade Fair vachipembedza mari itsva yeZig. Sarudzo dzekutsvaga vachatora zvigaro zveparamende kuHarare East nekuMount Pleasant dzinoitwa nhasi. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vavhura zviri pamutemo musika wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF. Vachipembedza mari itsva yeZig vachiti Zimbabwe ine mukana mukuru wekubudirira. Varuto vati zvakakosha kusimudzira maitirwo emabasa nenzira dzechizvino zvino kana kuti innovation muchirungu, sezvo izvi zviri izvo zvave kusimudzira upfumi hwenyika dzepasi rose. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani mukuru pakuvhura zviri pamutemo kwavaita musika wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair yegore rino kuBulawayo nhasi, vaRuto avo vange vachiperekedzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati zvisinei nezvimhingamupinyi zvakawanda izvo vasina kudoma, vanhu vemunyika vanoratidza kusaora mwoyo. Vati Zimbabwe ine mukana wakanaka wekubudirira nekuti ine vanhu vechidiki vakawanda vakadzidza, pamwewo nezviwanikwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisirwa zvicherwa, izvo vati zvinhu zvinofanirwa kukosheswa nevose vanoda kusima mari muZimbabwe.
It is populated by well-educated, highly skilled young people.
Zimbabwe ine vechidiki vakadzidza zvikuru uye vane ruzivo rwekuita mabasa akasiyana-siyana. Vaine chido nekuzvipira kuita mabasa aya. Zvino zvinhu zvinofanirwa kugutsa vose vangade kutarisa kuZimbabwe senzvimbo yekusima mari yebhizimisi.
Varuto vati gungano reZITF rakakosha sezvo richibatsira kuratidza mikana yemabhizimisi ari munyika. Vakati zvichienderana nedingindira regungano iri regore rino, innovation the catalyst for industrialization and trade, kushanda nenzira dzechizvino zvino kwakakosha uye kunobatsira kuvandudza kudyidzana muzvikamu zvakasiyana-siyana pamwe nekutengeserana zviri nyore kwenyika dzemuAfrica. Vati zvirongwa zvehurumende zvinosanganisira kutsigira zvekurima uye danho rekuve nemari itsva zvichabatsira kuti nyika ibudirire. Vakati zvakakodzera kuti mari itsva yeZig itsigirwe neupfumi hwezvicherwa nekuti Zimbabwe inahwo hwakawanda.
There is no doubt that these reserves present
zviri pachena kuti zvicherwa zveZimbabwe zvino huwandu hunopa upfumi hwakawanda kunyika, saka zvakakodzera kuti zvishandiswe mukutsigira mari itsva.
VaFelix Chari, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro paBindura University of Science and Technology, vachipa maonero avo pamashoko avaRuto, vachari vati chokwadi kuti maitirwo emabasa nenzira dzechizvino zvino akakosha, asi vati kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi munyika uko vati kunonyanya kukonzerwa nekusave nemitambo temo yakajeka yezveupfumi inogara ichichinjwa nguva nenguva kunokanganisa izvi.
Zimbabwe iri kusarira kumashure pane zvakawanda zvinosanganisira madisruptive technologies ari kuita kuti dzimwe nyika dzibudirire. Because ICT edu and internet connectivity iri kumashure zvachose. Nzvimbo zhinji dzeZimbabwe dzinoneseka kukonekta internet nekuda kwekusamira zvakanaka kweikonomi yedu. industry is no longer about brick and mortar. It therefore means issues of technologies, issues of internet, is really very important for the success of this economy.
Jio Pomona Investment Company, iyo inoshanda nekanzuru yeguta reharare, iyo inoshanda nekanzuru yeguta reharare, mukuchengetedza tsvina nemarara, ndeimwe yemakambani emunyika ange aripo pagungano iri kekutanga. Vasimba Rashe Muchena, vanoshanda nekambani iyi, vati kuve pagungano iri kwabatsira kuti vanhu vazive nezvekambani yavo.
Tinofara kuti takwanisa kuwana mukana wekuexhibita pano, tikutonyanza kuona kuti vanhu vari kuratidza kunzwisisa kukuru ene mufaro mukuru webasa ratiri kuita. Ende vanese vari kubva kumativi mana enyika vari ngotaura dai masvikawo kwedu. Saka tirungoti nekufamba kwenguva tiri kuzosvika kumativi mana ese enyika tichipromota waste management sei yatiri kuita papo mona tamside kuHarare.
Varuto vaifanirwa kuvhura gungano rezitf zviri pamutemo nezuro, asi vakazosvika munyika nezuro manheru nekuda kwekubatikana nezvimwe zvirongwa munyika mavo. Gungano rezitf rakatanga nemusi wechipiri uye rapera nhasi. Vamwe vange vari pachiitiko chanhasi ichi vanosanganisira mumwe wevatevedzeri vamunangagwa vakembo Mohadi, makurukota ehurumende, mukuru wemauto vavalerius Banda, mameya emunyika, vamiriri vedzimwe nyika, vemabhizimisi pamwe neveruzhinji avo vabuda neuwandu hwavo. Mapazi ehurumende nemakambani ari pasi pehurumende ndevamwe vapiwa mibayiro yekukunda muzviratidzwa zvavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Msengi.
Sarudzo dzekutsvaga vanotsiva zvigaro zveparamende zvakasiyiwa nevaive nhengo dzebato rinopikisa reCitizens for Coalition for Change kana kuti CCC muzvare Fadzai Mahere vekuMount Pleasant nava Rust Makam vaimirira Harare East dzaitwa nhasi matunhu aya. Sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI razivisa padande mutande raro reX kuti nzvimbo dzekuvhotera dzavhurwa nenguva dzakatarwa uye mitemo yesarudzo yanga ichitevedzwa. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuvharwa na7 manheru anhasi. Vari kukwikwidzana vanoti vaKevin Mutumbanyoka veZANU PF namuzvare Cheza Ropavaso Cynthia vakazvimirira kuHarare East, kuchitiwo kuMount Pleasant kuna vaGeorge Mashavave veZANU PF nevakazvimirira vaviri vanoti vaNason Mamuse navaBrian Tiki. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, toenda kuna Tanonoka Hwande weStudio 7 achitipa zviri kuitika tichitarisa nyaya yekushandiswa kwekodzero dzekubvisa kana kuchengeta pamuviri mukutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzichaitwa munambudzi wegore rino.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuisa nyaya yekodzero dzevanhukadzi dzekuchengeta pamuviri kana kupa visa pamongo pekutsvaga rutsigiro rwekuti vasarudzwe zvakare vachipomera vavari kukwikwidzana navo musarudzo vaDonald Trump mhosva yokuvhura nzira yokudzikwa kwemitemo yematunhu yakaoma inorambidza kubviswa kwepamuviri. Mukutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika iye zvino, vaTrump vari kuti danho riri pakati nepakati panyaya yokubviswa kwepamuviri pane zvinodiwa nevamwe mubato ravo reRepublican Party. VaJoe Biden vakatsvaga rutsigiro nenyaya yepamuviri muFlorida, uko mutemo wedunhu iri unorambidza kubviswa kwepamuviri padarika masvondo matanhatu uri kutanga kushanda svondo rinouya. Mutemo unorambidza kubviswa kwepamuviri muFlorida uchange uri mumwe wemitemo wenyika yose yakaomarara uye uri kukunda kwevatungamiri vebato reRepublican vane pfungwa yekuchengetedza tsika. Vanodaro mudzidzisi wezvematunhu pa University of Miami muzvinafundo Caroline Mahler Corbin.
For those of people whose religion teaches that life begins at conception,
kune avo vane chitendero chinodzidzisa kuti upenyu hunotanga panosikwa munhu, nekudaro pamuviri pakangofanana nemunhu, danho iri rinove kukunda.
Kuno tove kupikisa mune zvematongero enyika nava Donald Trump avo vanoti mutemo weFlorida wakanyanya kuoma asi vachida zvekare kuyeuchidza vavhoti vanopikisana nekubviswa kwepamuviri kuti vakapedza mutemo wenyika yose waidzivirira kubviswa kwepamuviri nekudoma vatongi vedare repamusorosoro reSupreme Court izvo zvakashandura uwandu hwevatongi mudare iri ndokushandura mutemo weRoe versus Wade. Kutsvaga rutsigiro kwava Biden kunoona izvi semukana wezvematongero enyika.
Criminalizing reproductive health care from before women even know whether they're pregnant.
Mutemo uyu uri kuti nyaya yekuchengetedza utano hwepamuviri imhosva kunyangwe madzimai asati amboziva kuti ane pamuviri. Ndiri kuti zvinoshamisa.
VaTrump vanotodada nazvo uye vakatozviita zvakare muvhidhiyo padandemutande ravo mwedzi uno.
This 50-year battle over Roe v. Wade took it out of the federal hands and brought it into the hearts, minds and vote.
Hondo makore makumi mashanu iyi pamusoro peRoe versus Wade takaibvisa mumaoko ehurumende takauya naye mupfungwa, mumwoyo nevhoti yevanhu mudunhu regarega. Yatove chimwe chinhu. Iye zvino zvave kumatunhu kuti achiita chinhu chaicho.
Chiminga mpenyu chinouya kana matunhu akaita zvinhu zvisingabvumiranwe nazvo navaTrump zvakaita seFlorida. Zvakaita seArizona uko dare repamusorosoro redunhu iri rakamira nemutemo wekuma 1800 unorambidza kubviswa kwepamuviri kungada kuve kwendudzi dzese. Vavhoti muArizona neFlorida vachave nenyaya yekodzero yokubvisa pamuviri pamapepa avo ekuvhotesa munambudzi. Mumatanho akadaro muKansas neOhio mumakore maviri apfuura angachiona vaibato reRepublican Party vachirasikirwa netarisiro. Uye vaTrump vari kuyeuchidza vatsigiri nokusasimba kwenyaya yekubvisa pamuviri musarudzo.
Like Ronald Reagan, I am strongly in favor of exceptions for rape.
Sir Ronald Reagan, ndinotsigira zvakasimba kuiswa parutivi kwenyaya dzakaita sechibharo, kumitisana paukama neupenyu hwaamai. Unofanirwa kutevera zvinoda mwoyo wako panyaya iyi. Asi yeuka, unofanirwa zvakare kukunda musarudzo kuitira kuchengetedza tsika yedu.
Ndiwo mukana uri kushandiswa navaBiden iwo. VaJoe Biden mutungamiri weAmerica vanoti
Donald Trump is worried voters are going to hold him accountable for the cruelty and chaos.
Donald Trump ari kushushikana vavhoti vachamubata nemhosva yeutsinye nekusagadzikana zvaakakonzera. Hama dzangu, mashoko akaipira Trump ndeyekuti tichamubata nemhosva, nekudaro anofanirwa kuzvidairira. Tichamubata, anofanirwa kuti azvidairire.
Sekusunda kwairi kuita nyaya yekodzero dzepamuviri, hurumende yavaBiden sondorino yakasimbisa kodzero yekuchengetedzwa kwezvinyorwa zvehutano kuvanhu vanofamba vachidarika miganhu yematunhu. Zvakanangana nekuchengetedza madzimai anogara mumatunhu anorambidzwa kubviswa kwepamuviri kana zvichiitwa imomo kana vakazoitira kumwewo. Mashoko awa abva kuna Scott Stens weVOA, maaverengerwa naTanono Kawande weStudio 7.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Fortunate Hove Cooper vanova mutungamiri wesangano Reconcerned Family iro rinobatsira vanotambura. amai kupa vanoshanda zvakare nemamwe masangano ari kumusha kuZimbabwe vachibatsira nechikafu nezvimwewo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti sangano renyu rinoita mabasa api?
Ini ndinotungamirira sangano rinonzi Concerned Family. Tinobatsira nezvekudya zuva nezuva kuvanhu vanogara mugwagwa. Vamwe vacho vakarasikirwa nepfungwa, vamwe vacho vakava vanhu vakango shaya pekugara nokubva vangozoguma vava mumigwagwa. Uye tinovapa zvipfeko nokuti vamwe vacho vanenge vasisina vakashama. Tozonamata navo. Ivava vanhu vanouya zuva nezuva kuzodya uye nokutora zvipfeko nokuti havana kwekuwacha mbatya. Naizvozvo vanofanirwa kunge vachirasa zvipfeko zvavanopfeka pazuva nezuva.
Munoona pane madzimai akawanda here ari kutarisana nematambudziko aya uyezve munoshandira muri kupi?
Hongu, kuna madzimai akawanda ari mumigwagwa imomo ndozvinopepera tsitsi, asi vazhinji vacho vakaguma vava imomo nokuda kwezvinodhaka izvi uye zvinhu zvinoitika muupenyu. Vakawanda madzimai uye vanosangana nematambudziko mazhinji, saka naizvozvo sangano redu rinobatsira zvikuru. Vanouya vachitaura kudaro. Isusu tinoshanda tiri kunzvimbo inonzi Riverside kucalifornia muguta rinonzi Paris munharaunda yemid valley.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa iri sechizvarwa cheZimbabwe uyezve muri mudzimai ari muno muamerica?
Ini kuuya kwangu kuno kuamerica ndibva Zimbabwe kwanga kuri kudaidzwa namwari kuti ndi tebasa rokuva missionary, saka ndaisaziva kuti zvichaguma sei. Ndakambotanga ndiri muHollywood ndobva ndazonzi enda unoita basa rokubatsira vanhu vakadai, rinova basa randaita kwemakore anodarika gumi iko zvino.
Munoshanda here nemamwe masangano ari kumusha kuZimbabwe?
Tinosanganisira Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica neIndia nePakistan. Tinobatsira kuZimbabwe kuNorton kune sangano rinonzi Mukadzi Munhuwo, kuchitungwiza kune programu yokupa zvekudya kuvanhu. Patinenge tawanira tinomira navo, uye tanga tichimbomira nevafundisi munguva yapfuura yeCovid vanga vangobatwa vasina kugadzirira nokuda kwedenda reCovid. Taivapowo zvekudya, asi takambomira izvo zvekushanda nevafundisi takutarisana nevana nemadzimai.
Ndakanzwa muchiti imi pane kumwe kwamaishanda nevana vechikoro mukazonzwa kuti pane zvakabuda zvakanaka kubva mumabasa amanga muri kuita panguva yeCovid. Mungatsanangurira kuti zvakafamba sei?
Hongu, kuguta reNorton kune chikoro chevana vanobva mumisha isingawane inoda rubatsiro. Vana ava vanonzi pavainyora bvunzo yegrade 7 vanga vasingaratidzi kubudirira, asi pavakatanga kuva nechokudya pavanouya kuchikoro mangwanani ega ega, mutungamiri wavo akazotiratidza kuti nokuda kwebasa ramakaita kuno vana vedu vakabudirira vakava vanhu vakakwanisa kuenda kusekondari vane magrades apamusoro nokuda kwekuti vanga vachidya zvekudya mangwanani pavanouya kuchikoro nokuda kwekubatsira kwatakaita.
Vanenge vachida kushanda nemi vanokuwana ipapi?
Isu tinogona kuwanikwa pawebsite inonzi theconcernedfamily.org kana kuti paFacebook tiripo seConcerned Family.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitarisa danho rakaziviswa nagavhuna veRBZ vaJohn Mushayavanhu rekuti vakaparura zvakare chirongwa chepiri chekudzidzisa veruzhinji pamusoro pemari itsva yeZig, vachiti chekutanga hachina kusvika kumatui mana ese enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zveupfumi uye vachirwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera.
Tanga gadzi idanho rakanaka chaizvo ratorwa nagavhena, asi ndinoona kunge takushanda tidzokera kumashure nekuti ndiro danho raifanira kunge rakatanga kutorwa rekuti vanhu vanzwisise nezvezigi rekuti vanhu vazive kuti mari dzacho dzinoshanda sei uye rekuti vanhu vase kutambira zigi. Painzwa gavhena vachitaura kuti vakakonsulta widely zvichireva kuti vakabvunzana navanhu vakawanda, asi ndinotondishamisa kuti gavhena vari kucherechedza iko zvino kuti vanhu vakawanda vavakataura navo vanga vasina kusvika kumamisha, vanga vasina kusvika kunzvimbo dzakawanda. Tanga tichifunga kuti mari zvikuru sei itsva kana isati yaparurwa sei, ndozvinhu zvinofanira kutanga zvaitwa kuti kupa vanhu chenjedzo nemashandiro anoita mari yacho uye kuti zvinenge zvakamira sei mari isati yapinda muvanhu.
Pane imwe nzira here yamungakurudzira kudai yaitwa kuti vakaremara vange vachipinzwawo mudzidziso idzodzi?
Ndingati inini pamatano ari kutorwa nebhanga guru renyika Reserve Bank panofanira kunge pane nzwisiso yekuti kune vanhu vakaremara vanenge vachidawo dzidziso iyi, zvichireva kuti kana vakutambanudza dzidziso yavo ichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana, ibandiko renyika revanhu vavasingafaniri kukanganwa. Saka zvimwe pada kuisa zvinhu neaudio, zvimwe pada kuisa zvinhu nebraille, zvimwe pada kuisa zvinhu nemapikicha kuti vanenge vasingakwanisi kusangana nenhau sematauriro atiri kuita aya vange vachizokwanisawo kunzwisisa sezvo vari vamwewo vevashandisi vemari iyi.
Tiri kuona kuti danho iri riri kuuya kwasara mazuva ari pasi pesvondo kuti mari inge ichiparurwa iyo yezigi yemapepa nendarama iyi. Munoona here veruzhinji vachinge vazowana dzidziso iyoyi izere panosvika musi wa 30 April?
Mumaitiro emamwe maparurwo emari tichitarisa tichidzoka kumashure munyika yedu yeZimbabwe, dinorangarira gore ra1998-99 ipapapa vakaparira $50. Zvakatora nguva yakada kufanana nemwedzi mitatu bhanga richitsanangura kuti kwaizova nemari itsva $50 kunge ne$100 dzaizovako nguva iyoyo. Saka kana pasara svondo zvinoreva kuti vanhu vakawanda vanenge vasati vakwanisa kuziva, uye vanhu vanenge vasingazivi vacho ndo vari kumaruwa nekune dzimwe nzvimbo dzisingasvike nepfenyuro nemasaisai, uye vanhu dzimwe nguva havana mari yekuti vange vachipindawo pamasaisai vachiona zviri kuitika. Saka svondo rimwe chete handioni senguva yakakwana kuti vanhu vose vange vachiziva.
Aiwa, ndinotenda zvikuru vakuchera.
Ndinotenda.
Vanga vari vanoongorora zveupfumi uye vachirwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vari parunhare nestudio 7 muchirongwa chedu cheupenyu hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yakadzosera zvirango zvemafuta negasi kuVenezuela mushure mekunge mutungamiri wenyika Nicolas Maduro achinja kubva mukuzvipira kwaakanga amboita kutevera hwaro hwesarudzo hwaipa mukana uri pachena kuvanhu vemuVenezuela kudzokera kuutongo hwejekerere. Muna gumi guru 2023, pasi pechibvumirano cheBarbados, Maduro nevamiriri vemapato evana vemuVenezuela vanopikisa vakazvipira kushanda vakatarisa kusarudzo dzakasununguka uye dzakachena muchikamu chepiri cha2024. Maduro akavimbisa kugadzira nguva yesarudzo nekubvumidza vanopikisa kupinda musarudzo pasina zvipingidzo zvisina shumo. Kunyanga hazvo zuva resarudzo rakatarwa chikunguru 28, zvizhinji zvezvakanyoreranwa muchibvumirano cheBarbados nanhasi hazvisati zvazadziswa. Hurumende yaMaduro yasunga nhengo dzebato rinopikisa rinorwira utongo hwegutsa ruzhinji nekurambidza vaida kupinda musarudzo kukwikwidza, kusanganisira ane mukurumbira aikwikwidzana naMaduro pachigaro chemutungamiri wenyika Maria Corina Machado. Pamusoro pezvo, Maduro asunga nekuchengeta achityora kodzero dzevanhuwo zvavo vakawanda vanoshoropodza hurumende yake, kusanganisira nhengo dzebato rinopikisa riri kurwira utongo hwejekerere, vemasangano akazvimirira, vaimbove nhengo dzemauto nevatori venhau. mumashoko avo ekuzivisa danho reAmerica nekudzosera zvirango nekubvumidza General License 44 kusashanda musi wa18 kubvumbi, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakati kunyange akazadzisa zvimwe zvezvitsidzo zvakaitwa pasi pehwaro hwesarudzo muchibvumirano cheBarbados, tinoshushikana kuti Maduro nevamiriri vake vakadzivirira vebato rinopikisa rinorwira utongo hwejekerere kunyoresa mumiriri wavanoda musarudzo, kushungurudza nekutyisidzira vanopikisa nekuchengetedza zvisiri pamutemo vanoita zvematongerwo enyika nevemasangano akazvimirira vakawanda. Tinokurudzira zvakare Maduro kuti abvumidze vese vanoda kukwikwidza pamwe nemapato ese kuti vapinde musarudzo uye kuburitsa vese vakasungirwa zvematongerwo enyika pasina zviga kana kunonoka. Mutevedzeri mukuru wemutauriri vaVedant Patel vakaudza vatori venhau kuti kuzadziswa zvizere kwechibvumirano cheBarbados kunopa nzira yakanakisisa yekudzosa utongo hwejekerere uo unokodzera kuve muVenezuela. Vakati, tinofunga kuti zvinobatsira kusimudzira mamiriro eupfumi nemagariro akanaka uye kugadzirisa dambudziko rekubuda kwevanhu munyika. Vakatiwo, ticharamba tichitsigira zvido zvevanhu vemuVenezuela, zveVenezuela ine utongo hwejekerere yakagadzikana ine budiriro panguva imwe chete, tichiramba takazvipira zvizere kushanda nemapato ose anofarira sarudzo dzekukwikwidzana. VaPatel vakapika kuti America ichashanda pamwe nevemudunhu pamwe nevekunze mukutsigira chibvumirano cheBarbados, icho chavanoramba vachifunga kuti ndiyo svombonoro yekusvitsa Venezuela munzira yeutongo hwejekerere kugadzikana nebudiriro. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo, mukombe weEnglish Premier League wekuEngland wakadarika nemuZimbabwe murwendo rwavo rwekutenderera kuchamhembe kweAfrica usati watambidzwa chikwata chichabudirira kuutora mwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukombe uyu wakasvika muZimbabwe uchiperekedzwa nemutambi ane mukurumbira Peter Ndlovu wemunyika muno, uyo akave mutambi wekutanga wechitema anobva muAfrica kutamba muEnglish Premier League apo akatengwa neCoventry muna 1991. Asi Ndlovu haana kutenderwa kubata kana kusimudza mukombe uyu sezvo vatambi vakambotora nezvikwata zvavo chete vari ivo vanotenderwa kuita izvi. Chakashamisa ndirekuti vanhu vashoma-shoma vanotevera mutambo uyu ndivo vakaungana muBelgravia Sports Club, kwete kuona mukombe uyu chete asi kutorwa mifananidzo yeupenyu vari pedyo nawo. Izvi zvashamisa nekuti nhabvu yeEnglish Premiership inoteverwa neyechaunga munyika, uyezve iri kupomerwa mhosva yekudzikisa pasi vatsigiri venhabvu mudzinandare kuona mitambo yemunyika vachisarudza kugara kudzimba vachiona mitambo yemhiri iyi. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFarai Chisango vanoti vakafara zvikuru nekusvikawo pedyo nemukombe une mukurumbira uyu. Mumwe mutambi wemuZimbabwe Bruce Grobela uyo akatambira Liverpool kubva muna 1981 kusvika muna 1994 akatora mukombe weEPL katanhatu nechikwata chake. Mwaka wapera Man City kana kuti Manchester City ndiyo yakatora mukombe uyu. Asi mwaka uno chikwata cheArsenal ndicho chiri kutungamira makundano aya nemapoints makumi manomwe nemanomwe, point imwe chete pamusoro peMan City. Asi Man City inokwanisa kuenda pamusoro petafura kana ikarova Nottingham Forest mangwana. Liverpool yakarova 2-0 neEverton pakati pesvondo muGoodison Park, zvekuti vamwe vanotsigira chikwata ichi vave kutoti zvapera zvapera. Asi mumwe mutsigiri weLiverpool yacho vaInnocent Toreva vanoti semaonero avo mukombe uri kuenda kuArsenal.
Arsenal ichatora mukombe, asi Manchester City inoona kuovertake.
Makundano EPL arikusvika kumagumo musi wa 19 Chivabvu. Mitambo yeKasolaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi yapera seizvi. Yada 2 Chicken in 1, Simba Bora 1, Teo 1-1, ZPC Kariba 0, Bigita Mineral 0. Mangwana, Manika Diamonds vs FC Platinum, Dynamos vs Ngezi Platinum Stars, Highlanders vs Caps United, Wange vs Herentals, Greenfuel vs Teo 1, Blower Chiefs vs Chegutu Pirates. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vatere, ndokusiyai mwina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ibonge Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri ngokusethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku 27 Mabasa uxolo 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli weleKenya umnomzana William Ruto uvule ngokusemthethweni umbukiso wezamabhizimisi weZimbabwe International Trade Fair kwaBulawayo, lapho ancome khona uhulumende weZimbabwe ngokusungula imali yohlobo lweZig.
I-trade fair leka ilamehluko lalezi ezinye ezidlulileyo, lapho bona khona ukuthi izinto zonke zihlezi eHarare ngokuba amakampani asuke ebukisa laphana ngasuka ngaphandle kwelizwe lasuka eHarare.
Gambe iyezi elileta indlala elizweni ele El Nino liza kuba khona lumnyaka na?
Asingeke sacho kwakathesa ukuthi ngempela iEl Nino isiphelile kumbe izangqipha ibe ncane.
Ukhetho lwama-by elections olokudinga amalunga edale lephalamende ezigabeni ezimbili eHarare luqutshwe namuhla ngokuthula, kodwa kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli weleKenya umnumzana William Ruto uvule ngokusemthethweni umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair kwaBulawayo, lapho ancome khona uhulumende weZimbabwe ngokusungula imali yohlobo lweZiki. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ekoBulawayo.
Umbukiso lo ophela namhlanje ujale ukuvulwa ngolwesihlanu, kodwa bekulindwe umongameli uRuto yena ofika izolo koBulawayo. Embikweni wakhe ukuvula umbukiso, umongameli Ruto unqome uhulumende weZimbabwe uthe imali entsha yeziki yiyo enganceda ukuvuselela umnotho kweZimbabwe.
Government decision
Stands
ready, shoulder to shoulder.
Ulomngane wakho omkhulu ngoba iKenya izama lawe ebuhleni lebunzimeni. Isebenzisana lawe isiyaphambili. UNkulunkulu abusise iZimbabwe, uNkulunkulu abusise iAfrica ngelifisela okuhle.
Umphathitambo wezokuthengisela umnumzana Mangaliso Ndlovu ujabuliswa ngumbukiso walonyaka.
Kungumnyaka esijabulela kakhulu ukuthi inani lamakampani abuyileyo lapha ezotshengisa ubuciko lobungcweti babo belingaphezulu kakhulu. Sibona ukuthi silamakampani adlula 766 abelapha. amazwe avela phandle afika 26 last year sibe sine 21
amazwe yabuye ngobunengi uhlanganisela lalawo asolwa nguhulumende weZimbabwe esithi wethesa izithezo zomnotho umnonzana Larry Socha osebenzela esikoleni nesommeli wemelika yeHarare uthi elemelika lifuna ukuthuthukisa ubudlelwane leZimbabwe.
It's important as U.S. companies look to do business in Zimbabwe that Zimbabwe doesn't brand itself as a sanctioned country.
Lela bilitari layo libukisa kuli trade fair lonyaka. Mnumzana Martin Aslop usebenzela kusikoleni nesommeli weBritane yeHarare.
Ukuthengiselana lokuthuthukisa ezomnotho kuyinto eqakathekileyo phakathi kwethu leZimbabwe.
Umnumzana Charles Mungane ngumfuyi wenkomo esiqintini sesigodini ubebukisa inkomo zakhe ezithandwe umongameli Mnangagwa lomunye wakhe uRuto baxoxisane laye.
Abadala bathi bahawukela inkomo lezi ngokubona umumo wazo zizinkomo ezenyama zizinkomo zochago lamathole nje baro babonile amathole lade bawakhakela la 2 months.
Ohlaziya ezombusazo lezomnotho umnumzana Efidlela Ncube uthi umbikiso we-trade fair awuncedi lutho kubahlali bakobulawayo.
I-trade fair leka ilamehluko lalezezinye ezidlulileyo. Akukangako ukuthi uhlangane le nkampani kumbe umuntu osuke eMathebeleland ebukisa kuleya ndawo. Lokho ke kufanele ukuthi kutshintshe ngoba kuveza ukuthi umnotho uhlezi eHarare.
Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ongwesinkulungwane ezingamathumi ayisithupala ne-64 Upama nkampani ithuba lokuthengiselana walonyaka uhamba phansi kwendikimba ethi innovation the catalyst to industrialization and trade. Hikomlawayo etretre ikamla Ezra Chisaspand.
Ukhetho lokulwama by elections lokudinga amalunga edalela eParliament ezigabeni ezimbili eHarare luqutshwela muhla ngokuthula kodwa kulabantu abalutshwana kakhulu. Izigaba kade zilokhetho ngese Mount Pleasant leHarare East. Ababemele lezi zigaba unkosazana Fatsai Mahere lomnumzana Rusty Makhan bakhalala besithi balandela inyathelo elathathwa ngowayekhokhela ibandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa owasuka kulelo bandla. Kulamabandla ambalwa akade encintisa kulolu khetho kodwa ele-CCC lona eliyilo elamangela ukuthi kube lezikhundla lezi alincintisanga. Impumela yalelo khetho ikhangelelwe ukuphuma kusasa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wabafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Kweze maphandleni azisabuquthi zakhamizi ezincelelane lezihonqo zenyamazana zendle kwele wange lapho amabika ukuba izilwane kanye lempisi zichathamela izifuyo ebusuku ezibayeni zibulala ngesizathu sokuswelakala kokudla ezihonqweni lezi kanye lokungabiyelwa kwazo. Okunenga sikuzweni kunokuthaba Dlamini esiphalo ludaba ngokugcweleyo esewange.
Izakhamizi lezi zithi sekulalwa lamagabha la emakamelweni njalo kuhlonywe langezavutha lamahloka funa kube lokuhlaselwa zenyamazana lezi ezibayeni phakathi kwamabili. Omunye wabethekelelwe ngumsakazo lo umnumzana Francis Mathe ongusabhuku womango weJabulani esigabeni seWange uthi sowasusa isipaya sakhe senkomo esasingaphandle kwentuba wasesondeza duze lekamelo lakhe. Lokhu kuyimizamo yokuhlenga umhlambana wenkomo waselela ukulandela ukudliwa kwezinye. Uchasise ngesinye sezahlakalo esenzeke kunyangana ezisanda kwedlula.
Ngizwa umsindo wesifayini khangale ngamangala ukuthi kanti namabhere okukhala kwamabhere lokangathi ngathi inkomo lezi zethukile. Ngathi ngavuka.
Ekuvukeni kwakhe uMathe uthi walumathisa umlilo esibayeni lazo zabaleka kodwa zasuka zalothisa kwamakhelwane wakhe.
Bona zangabezwe ukuthi kulezilwane. Babone ekuseni kuphele imbuzi eziphilile, thayi imbuzi ezingu-7.
Umnumzana Kevin Moyo ongukansila eWange Rural District Council uthi isehlakalo lesi siyimvama ezakhamizini yeziningi, uthi laye sowavala isibaya ngenyamazana lezi.
Isibaya lesi sezathathwa zafakwa emakhaya, nanku umqhuba nansi indlu. Umqhuba lo uyanuka unuka phakathi unukela umuntu osendle. Izinja zalapha la sezikwazi ukuthi ungavele ungene isilwane, ziyabaleka lazombisa sezicatshenga.
Umoyo uthi wokulusisi kulokhu yikuba laba abasuka badlelwe izifuyo kabahlawulwa nguhulumende.
Ngabe izinyamazana zethu ngoba sithi lati singuhulumende, ngabe inyamazana lezi losizo kithi kodwa azilasizo.
Isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle eZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuhlangothi lwezobudlelwane lamanye amazwe olwe-International Conservation Affairs, uNkosikazi Patience Gandiwa uthi uhlupho lwezakhamizi lezi luyimvama kundawana zonke. Uthi njalo inyoka, indwangu, indlovu kanye lenyathi zithwalise nzima izakhamizi, ngakho ukuthi sebele mkhankaso yokuvikela izehlakalo lezi.
The issue of addressing a human or life conflict.
Ukufuthelana lokhu kuqhubekela phambili, sesibone izakhamizi zihlupheka ngoba omasipala babo abalandela zokubasiza njalo lenhlelo zecampfire zisebenzi ngendlela. Yikho sesibuye lomthetho omutsha ozasetshenziswa ukuze izakhamizi zivikeleke.
Kuviki eliphelileyo abezimparks babike ukuba sekuza kuba lomthetho omutsha ozakhangelisisa ngezemvelo. Phakathi kwawo lomthetho uzavikela abasuka belinyazwe kumbe bebulawe zinyamazana lokuthi bazaphathwa njani. Lomthetho uzajezisa njalo abazingela ngobusela kanye lokuphathisa abadlelwe izifuyo zinyamazana zeganga. Kodwa izakhamizi zikhonona ngokuba lomthetho kawukubeki sobala ukuba kuzathiwani ngabadlelwa phambilini kwawo ungakethulwa kanye labafelwayo. Phakathi komnyaka ka-2022 lo-2023, inyamazana zendle zabulala abantu abali-118. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula okwenzakale embukisweni weZimbabwe International Trade Fair, wona ogqitshwe lamuhla. Silo Nkosazana Bakani Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Okukhona nazelela phakathi ezethu ITF, kugcwele sibili kodwa ngabantu bama companies amakhulu, abama SMEs or ama informal traders, abama business amancane, kabakho baningi, bakhona phakathi kodwa kabakho baningi. Intengo yangkhona ayiyeneliswa ngabantu bama business amancane, kunjenje lathi njengenhlanganiso silabo esibangenisileyo kodwa bambalwa kabakho baningi ngoba intengo yangkhona iyabi phezulu. Nxa sinanzelela phandle ukuthi informal sector yebambe economy kodwa ngaphakathi lapha kabagcwalanga ngendlela ofanele ukuthi ngaye bagcwele ngakhona. Bakhona abangenileyo aba under ama companies maybe abancedisiweyo abalutshwana bambalwa, ngabokho baningi. Omama bakhona kuma stand yabo babona omama kodwa uyabunga la qiniso lokuthi into abahleli lazo ngezabo yini. Njalo ngaba ama business ama companies amakhulu ibe sikwikwesi kubonayo kwabakhona la, kodwa nqa kungayenziwa maybe imizamo yokuthi ama business abancane labo sibuye njengoba sile Bulawayo informal sector working group sihlanganele sibe le ndawo yethu, maybe sibe le hall yethu, sinegotiate for affordable fees for these small companies, ama SMEs amancane laba bekwanise laba ama informal traders ukuthi be showcase izinto zabo abazenzayo, ngoba akusibo bonke abayenelisayo sibili kungena, bazama ukuthi baphila hand to mouth, ngakho abayenelisi ukuthi bekwanise ukuthi bethathelwe imali enkulu bezongena ngayo ezitha ITF at the end umuntu engatholi iprofit. So abanye bagcina bebona ukuthi ngcono ngitahlanjana aqhubeke ezithengisela phandle, ngoba phandle silakho siyababona bakhona nje eduzane, though akuvunyelwa eduzane phandle lapho kuthengisa, bakhona nje phakathi edolobheni koBulawayo bayaqhubeka ngebhizinisi yabo yokuthengisa khona ngale izinto zabo azithengisayo.
Umbukiso lo singathi uthuthukise njani amabhizimusi koBulawayo?
Ukuba khona kwalombuthano kulethe amangane ngakubiza ngathi ngama linkages because I trade fair now is like a one stop shop ngendlela enziwe ngayo ukuthi konke kutholakala lapha. So abantu kulawe lezinto eziningi abazidingayo ababe targeted ukuthi hayi singizazithola e trade fair. So umbuthano lo uyenzi la ama linkages abantu basabalele bangena kuma stand achiyeneyo bathola into zabo ezishiyeneyo depending ukuthi umuntu kuyiphi business ngoba konke kukhanya kuyatholakala lapha ungabhoda uyakuthola sibili. So ngingathi ama linkages abantu ba create labantu abade bebadinga mbele izinto abama products abadinga kuma businesses abo engeke ngithi ukuthi kukhuphulile ama business kusama sinyu ukutsho ngoba mhlawumbe abanye bathengelwe mbijana akukathi ukuthi ibusiness selihlela kakhulu khonapho by the end of trade fair maybe kuyabe sokukhanya ukuthi hayi abanye bayenzile ama sales mbijana kodwa nje kulabo abanye abaningi ingathi ngama linkages kakhulu a create ukuthi bekwanise ukuthola izinto ezishiyeneyo kunjenje njenge BVTA lati besingenile ngaphansi kwescholastic lapho sifake khona ontanga ukuthi labo bekhuthale entweni zama debate zokuze development ukuthi labo bebe ngabantu abaqeqetshayo abafundayo abayenza idevelopment kusector esiyiyo. So ngingathi ngamafitshane ama linkages a creative ngoba sibhodile sibili ama stand amaningi indawo eziningi uyahamba uthola elikudingayo olamanye ama ideas ukuthi hayi ningayenza njani even laba exhibitile laba sibancedisileyo bayathi ukuthi hayi sibhodile sabona ukuthi abanye abantu bayenza njani ama companies abo bayenza njani ama products abo. So sifundile lati okunye okuncane bayathi ukukhona abakutholile okuzancedisa ukuthi lawo bethuthukise ama businesses abo.
Leyo bekuyinxoxolo nkosazana Vakani Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile emhlangane khonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile.
Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lo mnumzana Mandla Ngomo ingcwethi ecubungula ezokulima. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kulo mnumzana.
Ya, ungasitshela ukuthi singakhangelelani kumnyaka lo ozayo kwezokulima? Izulu likhona na kumnyaka wonalo kumbe uEl Nino lo elokho khona?
Ya kunzima mfowethu ukuthi sitsho okwakathesi ngoba sikhumbule ukuthi iEl Nino le esikhala ngayo akusinto evela kithi iqala emangweni omude kakhulu eSouth Pacific. So ke ulwazi esesilalo kathesi lusitshengisa ukuthi i-effect yakhona bangathi kumbe ukwenza kweEl Nino okuyikukhudumala kolwandle endaweni ezithile kuPacific bebebona ngani kungani kuyaphela kodwa asingeke satsho kwakathesi ukuthi ngempela iEl Nino isiphelile kumbe izancipha ibe ncane. So kuvama ukuthi kubo June July esingakutsho ukuthi iEl Nino ehlasele umango wakithi eNingizimu Afrika kube yiEl Nino elolaka kakhulu okwedlula isikhathi eside lapho sisiba lama El Nino.
Manje ungacebisani abalimi wona lo umnyaka ukuthi baphangise na ukulima?
Thina isixwayiso sethu mfowethu ikakhulu nxa sikhangela abalimi sithi thina awungeke waba uyaphambanisa nxa kuyikuthi uyazilungiselela ukulima kusese lesikhathi. Into ehluphayo ikakhulu ukuthi abalimi abanengi ikakhulu kwelakithi eZimbabwe esilinda ukuthi hayi inkabi zibotshwa sokulomdaka. Kuqondileke lokho kodwa zinengi izinto esingazenza ukulungiselela. Ngoba izulu nqali siba khona kumbe lingabi khona okusalayo ukuthi kufanele wena njengomlimi uzilungiselele. Limo okokuqala ikakhulu esingathi ngama small holder farmers thina sixwayisa kakhulu ukuthi kabazame ukuthi basebenzise lesi sikhathi sokunonisa umhlaba ngokwengeza into esifana lomquba lokwengeza lokho esingathi ngama crop residues kumbe amahlanga nxa kuyikuthi kabazange bawase asebenzise ukuthi abe ikudla kwenkomo kuyancedisa ke lokhana ukuthi lanxa izulu lisiba khona even lilincinyane umhlabathi wabo uzabamba amanzi okwesikhathi esidanyana ukwedlula nxa ukuyikuthi awufakanga umquba mba awufakanga esingathi ngama crop residues okwesibili yisisikhathi sokuthi umuntu aqala ukuzibuza ukuthi yiziphi inhlanyelo azaphuma ngazo ngoba esikunanzelelayo ukuthi ukuoma kuloke kusiya phambili ngakho-ke kulezi nhlanyelo esingathi ngesikhiwa kuthiwa they are drought tolerant variety whether yinhlanyelo yomumbu kumbe amabele kumbe inyawuthi kumbe uphoko abalimi kufanele baqale khathesi ukuthi benze isinqumo sokuthi yiziphi inhlanyelo abazaphuma ngazo okwesithathu ikakhulu endaweni ezisilela izulu siyasixwayise njalo ukuthi nxa uzahlanyela asithi wona umumbu kumbe amabele ungawuhlanyeli uwodwa letha into ezifana lendumba uhlanganise ukwenzela ukuthi lazo nxa sezinaba lapha zizancedisa ukuthi zondle amanzi ungalahlekelwa ngumdaka emhlabathini wakho so ziningi izinto mfowethu engathi abalimi abangaqala ukuzenza kathesi ukulungiselela ngoba inqaba yikulungiselela ukuthi lanxa liphangisile kumbe liphuzile izulu likuthole wena usuzilungiselela
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu ngilifisela isikhathi sokulima esihle sizayo isixwayiso sami ukuthi kasizilungiseleni ngiyabonga
hayi lathi siyabonga lo-ke bekungumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngevikezayo sikhathi sini minyaka yonke ngenyanga kamabasa webe engumongameli lentatheli izindaba ezisebenzela esigodlweni sakhe eWhite House bayahlangana behabana leli dili eliyabe lilo bosaziwayo elithiwa White House Correspondent Dinner liyaveza mgceke ukuba umongameli uziphatha njani ngesikhathi sokuzilibazisa. Intatheli izindaba ye-VOA uCaroline Pesuti usiqoqele udaba olulandelayo engilibalele lona. Lapha yikho okudibana khona abalobuciko bokugqoka osaziwayo amachichi labezombusazwe. Intatheli izindaba yizo ezivame ukubamba lomthimba weWhite House Correspondence Dinner kodwa onguye usahoho waleli gigi ngumongameli loyabe ekhethiwe uzohaba kodwa ngesinye isikhathi umongameli nguye ocina esengusomahlekisa. Kulumnyanga okhetho asebejwayelele leli dili bakhangelele ukuthi umongameli Biden uzahaba ancintisana laye. Unkosikazi Martha Kuma ingcwethi kwezombusazwe njalo engumlobi.
I think that just wasn't something that he was interested in doing.
Leli lisiko lelizwe leMelika labomongameli phose bonke. Kodwa ngomnyaka ka-1981 wayengumongameli umnumzana Ronald Reagan kenelisanga ukuya kuleli dili ngoba wayephose wadutshulwa wabulawa. Kusukela kulowo mnyaka wonke umongameli uyahamba kulumbuthano ngaphandle kukamnumzana Donald Trump ongazange aye ngesikhathi sombuso wakhe. Ngesizwe ocubungula izombusazwe unkosikazi Martha Joint Kuma.
I think one of his central themes throughout his presidency.
Intatheli izindaba ziyinsika yesizwe. Singathi thina ihawu lesizwe esikhululekileyo, hathi izitha.
Ngomnyaka ka-2011 esango somabhizimusi uTrump waphoqwa ngowayengumongameli umnumzana Barack Obama losomahlekisa uSeth Meyer.
Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican.
UDonald Trump uthi uzancintisa njengelunga lama Republicans. Mina bengisithi uzancintisa njengehaba.
No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald.
Akula ojabulele ukugqiba udaba lwencwadi yokuzalwa njengoDonald. Lokhu kuyikuthi usengabuyela kundaba eziqakathekileyo ezinjengokuthi saqamba amanga na ngokuthi saya enyangeni.
Abanye bathi lokhu yikho okwabangela ukuthi uTrump acabange ukuncintisa ukuba ngumongameli, kodwa yena uyakulandula lokhu.
I think that just wasn't something that he was interested in.
Ngilethemba lokuthi wayevele engafuni lokho.
Omongameli abaningi bayahaba intatheli zindaba, kodwa njalo bathathe leli xesha ukuzincoma. Ikakhulu emhlabeni lapho intatheli zindaba ezingabotshwa ngokuhaba umongameli, njengalokho okwakhulunywa ngusomahlekisa uTrevor Noah kuminyaka emibili edluleyo.
You understand how amazing that is? I stood here tonight and I made fun of the president of the United States and I'm
liyazi ukuthi kuyisimanga esinjani ngime lapha ngachothoza umongameli welizwe leMelika, kodwa akula ukuza kwenzakala kimi. Yikho na mongameli,
ubuhle bombuso kantando kaZulu buzabonakala lamuhla edolobheni leWashington ngelanga ledili lakusihlwa ele White House Correspondents Dinner. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lesicathamiya amavevane akaphela lona eselifikise iminyaka engamachumi phose amathathu lasungulwayo 28 years. Iqembu leli liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Njengevevane. Amalunga alo adabuka ePlumtree esigodini Kezi laseLubane, njalo acula ekwele South Africa. Nangu umholi weqembu uFuture Ndebele exoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Njengevevane mina
yeso hlala ngihlabelela
belela
esinsukweni zobophela wa ohlala ngimjumisa.
Njengevevane mina
yeso hlala ngihlabelela.
Iqembu lamavevane selike lathola ithuba lathowa kwamanye amazwe khona lapha eAfrika, ngisho naphesheya. Mina ngikhuluma nawe namanje ngiphesheya, ngilapha e-Ireland, kodwa iqembu li-based eSouth Africa, eJohannesburg, khona lapha komakhelwane wethu. Esikhathini esiningi sizilibazisa ngokunxuswa emthimbeni efana nemishado, kuma-birthday parties, kuma-church gatherings, nakwamanye nje ama-events aluhlobo oluchiyechiyeneyo, lapho nje abantu abazwa befisa ukuthi bathole abantu abazobajabulisa, abazonandisa imisebenzi efana naleyo bayasinxusa.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bangasilandela enkundleni zokuxhumana kubo Spotify lapha labo YouTube, ungasearcha nje uthi amavevane uyazithola ingoma zethu. Bese kuthi enkundleni zokuxhumana esifana nabo Facebook siyatholakala njalo, ungasearcha uthi amavevane akaphela, uthi Future at Music Academy amavevane akaphela. Inamba zethu zocingo ikhodi ngiyase South Africa +27 bese kusiba ngu 078 876 2837.
Abalandeli ubachiyela waphamazwe,
abaqhubeke bangakhathali bangadinwa ngokusapota okwakibo. Kungaba ngcono kakhulu lathi ama-artist asekhaya singakwazi ukuthi siphile ngawo umculo wonalo.
Hicala la ngimetseni antu njambila lazela shoni la.
Hicala
la ngimetseni antu njambila lazela shoni la.
kalfaza kwe Wozo zumbona tutu westano sami Hakuluma nami Hakamba manga Fua pecha na manga alfaza kwe Wozo zumbona tutu westano sami
Hikala
Hikala lange nese ni gantu njambila Lase la shoni langa
Shoni langa
Shoni langa amato Eshua shua lange kama
lamba
Shoni langa amato Eshua shua lange kama lamba Shoni langa amato Eshua shua lange kama lamba
Hikala
Hikala lange nese ni gantu njambila
Amaphimbo amnandi yibo ke amavevane esidobela ke uhlelo lwethu lwamhlanje igama lami nguChris Gande yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.